A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, February the 2nd, 2017. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are continuing our conversation on the need for women to know their rights in order to protect themselves in the event of a spouse's death. This follows incidents of widows losing their property to relatives after their partner passes away. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
Yes, PJ, as you know out there, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che mazimai musakanganwe.
Olesine lovo mama lingakhohlwa. Don't forget that we are also now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
We are the chairperson of the Portfolio Committee of Parliament, the National Assembly of Justice, Legal and Parliamentary Affairs. We know that the people who are in the situation are in the situation. We are in the situation. We are in the administrator in my state. We are in the situation. We are in the Master of the High Court. We are in the situation. We are in the situation. We are in the situation. Paishe kwa na kukua administrator state kuti administrator kuti zvinacho zvanaka igovere kune vari dzivai indinoona kunge andiona hangu kunge pane dambudziko rekuti zvawedzera zvekubvutirwa mbatya kuchirikadzi kana tingati pamwe zvinonzi varume vanenge vafirwa nevakadzi ina handifungi kuti zvawe andioni kuti zvawedzera asi zviripo nezvekuti dambudziko ragara ringoripo hatingati rawedzera kana kuti rashomeka asi pane zvinoitika zvakadaro asi zvinoitika izvi zvakaipa hazvifani kutomboitika kana panzvimbo imwe chete pekuti pane munhu afa mushakabvu afa hama dzake dzouya dzobvuta zvinhu chirikadzi yake nenherera nevana vasara vosara votambudzika mutemo unozvirambidza zvachose pane matanho akatorwa zvakanyanyisisa masangano emadzimai akamiramira chaizvo kuma1990 kuti vagadzirise mutemo kuti chi zvisaitike izvi vakatogadzira pane inonzi Deceased Persons Family Maintenance Act ine chikamu chinonzi chakatozotsindidza kuti imhosva chaiyo inonzi criminal offense yekuti unotosungwa nemapurisa ukati kana pafa munhu kudai womhanya wondotora zvinhu mutemo wekugova nhaka usati watevzerwa saka unogona kutosungwa chaizvo asi pazvinoitika dambudziko ndiri kuti vamwe vazhinji havazvizivi munhu akawanikwa nedambudziko iroro vamwe vanongogara vakadi kungogara mukakona vachichema havandomhanga ari mhosva iyoyi zvinoda kuti tikurudzire zvozivo saka ndinokukorokotedza nezvamuri kuita izvi mavhenda zvekuti vanhu vange vachiziva nokuti kuti vakazosangana nedambudziko rakadai vadi vandomhangari nekuti munhu anotosungwa hazvibvunzi kutora kana kutengesa kana kushandisa kana kuparadza nhaka yemufi pasati papedzwa inonzi kuwind up estate kuparadza pamutemo ndobva ndangodzokera mumashure nichiti mutemo unonzi Administration of Estates Act unotosungira kuti kana munhu akafa handiti afa panosungirwa kuti vasara vacho vanogona kunge vari hama kana chero asina hama munhu anenge ari pamba anogara pamba pacho pane munhu iyeye akashayika anosungirwa kundomhanara kuna Master of the High Court kuti pane munhu chi afa uyu ponyoreswa ipapo kuti afa potaurwa kunzi angachinzani pozonyorwa inonzi notice of death pobva pataurwa kuti ange nehama here nepropety here poitwa kamukano inonzi inventory saka mutemo iyoyo unoti kana zvadaro izvozvizvi panofanirwa kuapointwa anonzi executor executor ndiye ega ane simba pamutemo ndingatire kudila nezvinhu zvemufi kana kuzvibata kana kuzviunganidza kana kuita chimwe nechinhu nacho. Ndiani opuwa simba, ndiani ogona kupa vamwe kuti vafanoshandisa. Executor uyu kana pasina uyo master vanotogadza inonzi edict meeting yekuti vadaidze vepedyo cheva vasarudze pasarudzwe munhu anosara achiita executor. Mutemo unotaura kuti kana munhu afa anga karoorwa kana akaroora murume wake chirikadzi yake yasara zvinonzi ndianotaridzwa kuti ange ari executor kana panga pasina kunyorwa muuyo kazhinji, asi anongoregera kana pane pamwe zviri kunetsa chaizvo. Asi anogona kuapointawo munhu ane unyanzvi, anogona kuti accountant kana gweta kuti aite izvozvo. Ndiye anopiwa masimba ekuona kuti aunganidza nhaka ye uyezve aiparadza kune vanotaridzwa pamutemo. Zvinotofanira kuti zvinge zvichitaitwa. Saa ndinoona dambudziko futi riripo ndere kuti vanhu vazhinji havazvizivi kuti mutemo unototi zvidaro. Unoona vanhu vagere kwemakore mashanu, gumi, makumi mairi. Imba, katiti pane imba, ichingori muzita remunhu remushakabvu. Kana moto chaiye vanhu vachingoshandisa zvinhu kana mabhiri ekansoro achingouya vachingopa zvikwereti kune munhu akafa. Hazvizi zvinorambidzwa pamutemo. Uyezve itori mhosva wakutadza kumhanara estate. Zviri kwazvo ndezvongoti master pari zvino vanga vasingatebasiri kuteera vanhu, asi vanogona kuzodaro. Saka ngatigarei taziva kuti kana pakati kashaikirwa nevadikani vedu, tinofanira kumhanya nomhanara kwamaster of the High Court.
Tonight on the Women's Roundtable, we are continuing our conversation on the need for women to know their rights in order to protect themselves in the event of a spouse's death. This follows incidents of widows losing their property to relatives after their partners pass away due to lack of knowledge of their rights. What are your views on the issue, PJ?
And Marvelous, Human Rights Watch only last week published a report detailing some of the problems facing widows who were losing their property to relatives of their husbands after their partner passes away due to lack of knowledge of those rights, as you rightly say.
Mm. Yeah. So we are lucky, PJ. We actually have one of our guests, Honorable Jesima Jome. We'll just greet her before we come back to you to go into Ndebele.
Yes.
Hello, Honorable Majome.
Hello, how are you this evening?
We are very, very excited to have you on our program because we had a similar program last week and, you know, the response was overwhelming. So we are happy that today we actually have a parliamentarian who also happens to be a lawyer, who also happens to be a woman. So we are blessed. So we'll just ask you.
I'm excited to be here. Thank you.
Yeah, we'll ask you to hang on a little bit so PJ can do her part and then we'll come back to you. PJ.
Yeah. Hayi siyakwamukela unkosikazi Jesima Jome uhlelo lwethu lalamhlanje. Unkosikazi Jesima Jome uligqwetha olilunga ledale lePhalamende njalo ngowesifazane.
Mm-hmm.
So uzasibalulela konke kulabo ababe belembuzo ba nantithuba lokuthi libuze. Siyalamukela Mahlabezulu uhlelo lwethu lalamhlanje, uhlelo asihluzeni bomama lapho esihluza indaba eziphathelane labo mama, zingaba izangikhathaze, okungaba izandluphe, okungaba izikhubeko, okungaba ikuphumelela kwabo empilweni. Siziphatha lapha kuhlelo lwethu asihluzeni bomama. Ikanti ke namhlanje kuhlelo lwethu siqhubeka ngodaba esilusungule ngeviki edluleyo, udaba lwelifa. Mbani mdlalifa? Ikanti ke abesifazana abaningi kumbe ngithi omama abaningi abayindileyo bathi bangalahlekelwa ngomngabo ababe ngabafelokazi abakibo kandoda bahle babuye bathathe konke, babuthe iproperty yonke endlini, bathathe lasebhuku lebhengi engxenye umngakhe engakabekwa lokubekwa, babe sebebuza ukuthi ibhuku lakhe lebhenki linga, ibhuku lakhe elemota linga, sesifuna ukuthatha imota, sesifuna ukuthatha lokhu lalokhu. Ikho ke ukuze uzivikele nxa kuyukuthi wasebenza wena lomkakho, lisebenzela ibhizimusi yenu, lisebenzela indlu yenu, ukuze ungathathelwa ilifa leli usale labantwana usuhlupheka, kumele wenzeni? Ikho ke silusungule ngevikezi edluleyo kwaba labacebisayo besithi unkosikazi unkosazana Abigail Machai wabacebisa sibili abantu abaningi ababe lembuzo ngodaba lolo olwelifa. Yiko ke namhla silethuba elihle lokuthi silo unkosikazi Jesima Jome laye uzabe phendula leyo mbuzo. ukuthi mbani vele ungavikeleka njani nxa ngingowesifazane ukuthi ngingazathathelwa impahla yonke, ngingazathathelwa ilifa, ngingazathathelwa imali, ngisale sengidubeka alabantwana.
PJ, nasi yeah. Muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa dambudziko riri kutarisana panyaya dzenhaka rakatarisana neshirikadzi. Uyezve taita rombo rakanaka PJ kuti tabva tatsikwa neprovinsi ipo pano. Tine munyarikani Honorable Jesse Majome vanova ivo gweta uyezve vari mudare. Saka tichakurukura navo ndozoti ndandamboti tichaisa soundbite asi pari zvino PJ tinavo pano.
Yeah.
Saka tichaenderera mberi nekutaura navo. Honorable Majome, tinoona madzimai akawanda tikanyanya kuda kutaura panyaya idzodzi mambotaura nenyaya yewiri. Ndanga ndicharidza zvatambotaura asi sezvo muri pano. Mukangotipa ruzivo rwenyu kuti madzimai angaite sei panyaya iyo yekugadzirira kuti panozoshaya vangave ari murume kana hama. Havazowanikwe vachitorerwa nhumbi dzavo.
Panoda kuitika ndingati zvinhu zvinenge zviviri zvinodzivirira zvakadai. Chekutanga ndechekuti kana vakakwanisawo kuyambira nekunzwanana nemurume wavo kuti vanzwanane vawirirane kuti anyore will zvinobatsira chaizvo. Nekuti will inobetsera handiti pairi. Chekutanga inobva yatogaro yadoma kuti anonzi executor ane simba uye munhu ane simba pamutemo rekunge achiparadza nhaka ine kuichengetedza isati yaparadzwa nekuzoiparadza pakugova ndiani. Chechipiri inobetsera pakuti inobva yanyatsodoma kuti ndiani achawana chakati, ndiani achawana chakati. Izvo zvinotozopedza pane vanenge vachikambira vachifunga kuti pane zvavachadawo vanobva vatogara vatoziva kuti ngavatosiya zvakadaro. Zvinobetsera kana nekunzwanana kunoita vanhu mudzimba, zvinobetsera kuti vanhu vanyatsokurukure nyaya idzi, vanzwanane kuti zvinobatsira kudzima moto inogona kuzenge ichizouya. Chechipiri chinokwanisa kuitwa kana pasina kunyorwa wiwi ipapa, zvinoda kuti madzimai vashandise mutemo, nekuti mutemo hauti kana pasina wiwi zvinhu zvinongobvutwa kwete. Mutemo wakatonyatsogara, wakatonyatso kunyatsodoma nekunyatsotsetsenura zvinoitika kudzichi zvinoitika zvinofanira kuitika kana munhu akashaika asina wiwo. Chinangwa chemutemo ndechekuti mhuri yemushakabvu isare yakachengeteka sezvayakanga yakaita mushakabvu achiri mupenyu. Saka mutemo utoripo wakadaro. Saka zvinoda kuti vanhukadzi vazive kuti ngatiti kana murume wacho asingadi kana kunyora wiwo kana kuti asingazivi zvivatadza kuwirirana, madzimai ngavazive kuti mutemo zvakadaro unovachengetedza. Unoda kuti vaushandise. Kushandisa kwawo ndekuti kana munhu akatiti vakafirwa zvakakosha kuti vandotora death certificate. Zvezve zvekuti vanomira kuti hanzi zvichazoitwa nababa mukuru kana dai vakadzi vazvisiya izvozvo. Nekuti kusira kuzvisira nhamo mudzimai anenge afirwa hongu anofambawo nehama dzacho zvakanaka kuperekedzwa. Asi ngabva aita kunge achatozivikana chi iye ndiye anototarisirwa kuti ange ari pamberi. Ndosaka ndosinga kana kumahofisi egovernment vanoziva dambudziko iri. Death certificate racho vanoto avatoripi kana pasina, kana aine mukadzi avaripi kana kune mumwe munhu. Saka zvakatogara zvakagadzira vakadzi ngavasatye kushandisa mukana iwoyu. Uyezve saka kana voenda vochindomhanara votora death certificate irori vochienda kwamaster of the high court. Mutemo wenhaka wekufambisa kwenhaka unonzi Administration of the State Act unotosungira vanhu kuti ngavati kana munhu akafa pandomhanarwe kuna master of the high court, master vaziviswe kuti pane nhinanga uyu akafa death certificate rake. Zvinoitirwa kuti mutemo iwoyo wekuparadza nhaka uteedzerwe kuti pasazoita matambudziko aya. Saka vanondomhanara kwamaster nokuti itori mhosva mufunge kuti vanhu vasadi vasamhanare estate iyi. Asi vanhu vazhinji ndofunga havazvizivi, uyezvo ndofunga vanhu vane rombo rakanaka rokuti master ndofunga havasati vambozviita zvokufamba vachiteera vanhu kuti vaone kuti hapana mhanaro, hapana mhanaro. Asi vane masimba iwayo pamutemo, mumwe musi muchaona vachizongoti vakutanga kuzviteedzera. Zvinenge zviri zvinhu zvinotozo zvinotozonetsa zvinongorwadza kuzosungirwa kusandomhanara estate. Asi kusungira vanhu kuti vaite zvinhu zvakanaka zvinovabetsera zvinopedza mapopoto mumhuri.
Saka will chekutanga yakakosha madzimai ngavakurukure nevarume vavo zvakanaka naka pachena nekuti handi kuwirirana vanhu vanenge varoorana kuti vanowirirana ngavakurukure nyaya iyi handi kunokurukurwa nyaya dzimwe dzakaomarara dzezvinhu maHIV nezvakadaro nyaya dzenhaka hadzifanhi kunge dzichityisa handi vanenge vawirirana zvakakosha kukurukura nyaya iyi chichipiri kana wiwi pasina madzimai ngavaende vanomhanyara kwamasa vanyore sesitete nekuti kumhanyara uku ndiko kunovadzivirira kuti vasazobvutirwa zvinhu kana zvamaoko mamasta zviri maoko akasimba pamutemo munhu akaedza kuzvibvuta masta vanotonyatso vane matanho avanogona kutora uyezve ndoda kuti vanhu vakadzi vagare vaziva kuti pane mutemo umwe zvakare unonzi Disease Person Family Maintenance Act wakatogadzirwa kuti unyatsotsindidza kuti vanhu vanyatsoziva vatye kutora nekubvuta kunotengesa kana kuparadza pfuma yemushakabvu masta vasati nekuti masta ndivo vega vanozobvumika kuti orai chigove vanenge basa ravo ndireve kuona kuti mutemo watedzerwa here kana zvisati zvapera izvozvo zvekugova pamutemo hapana kana munhu anobvumirwa ukatozviita izvozvo mutemo iwoyo wandataura wedisease person family maintenance act unototaura kuti imhosva yekuti unotosungwa dzikachena maoko ukatondovharirwa mujeri ukaita zvekubvuta nekukambira nhaka yemufi apa masta vasati vadi vanyatsoona mukana wekuti zvinhu zvigoverwe zvitedzerwa mutemo saka ndinangoti ndozvandinonyayira yambira vanhu kazi uyezve vakadzi nevarume vanogona kunyora kunogona kunyora uyu pamwe chete zvakare zvinobvumidzwa izvozvo zvinobvumidzwa uyezve vakadzi ngavanyorewo mawiyo navo nini ndimukutaura henyu nezvokuti vakadzi vari kubvutirwa asi ngatisakanganwei kuti vakadzi vane tunhu twavo twavainazvo nezvimwe zvinhu zvikuru kuru chaizvo ngavanyorewo mawiyo nekuti zvinhu zvakangonaka zvinogadzirisa zvinhu zvakawanda zvinokanga kunyanyisa ndonyanyoyambira vakadzi zvakanyanyisa vakadzi vane vana kana vakaroorwa handii nemurume wavari mumba mukadzi akafa handiti asiya vana chinowanzoitika baba vanowanzozonda vondoroora mumwe mukadzi ende mutemo wekana vaine civil marriage ndo vanonyanyopihwa zvikuru ipapapa vana vopihwa tudimbu tudimbu saka zvinoitika ndi zvinenge zvakureva kuti kana pasina uyo pfuma yachisenzerwawo naamai vava kana baba vakazoroora mukadzi ndo vanopihwa chikuru vana vopihwa tudimbu tudimbu mukadzi iye anouya anotozowanawo otogarawo zvakanaka chaizvo asi ndoziva kuti vakadzi vazhinji vanoda kuti vana vavo vange varivo vanowana zvakanaka varume vowanawo asi uye ndiyo nzira yege yekuti pamwe unogona kuti vawane zvakaenzana kana kuti kupa zvizhinji kuvana zvingori kwavari asi wili inobetsera inobetsera shirikadzi dzasara inobetserawo zvakare vanenge vasara nokuti vamwe varume vanobvutirwawo variko varume vanobvutirwa zvese zvese mumba nehama dzevakadzi zvinoitika izvi kusara pasina kana zvese nemakete nemakalenda ukakatwa zvonzi ndezvemukadzi zvinhu zvinoitika asi mawiyo anobetsera kudzivirira izvozvo uyezve kana pasina wiyo kunomhanyara kwamasta kuti munhu afa pochitanga kutorwa matanho ekuti munhu akaiparadzwe zvakanaka
Mumbobata makadaro honorable tine muteereri uyezve ndemunyarikani tombotora muteereri Ruramai makadi henyu aiwa takasimba mapinda pachirongwa tipeiwo pfungwa dzenyu kana mune muvhunzo tina honorable Jesi Majome pano Gweta Guru uyezve vari mudare taura henyu but taurisai hatisi kunyatsokukunzwai hallo itai taurisa henyu ya taura henyu
murume anga amasenzi yakoampiti lese murume anga atata muzimbabwe enevedivosa aine vako odivosa oenda kusouth africa osvika kusouth africa oroya mendikadzi anthen otenga imba vose andizi other property sati aaaa then murume woshaya achaya kudaro vane ava emukadzi yekutanga adei charged to any part of the religious system
batai makadaro tibvunze honorable Majome manzwa here muvhunzo uri kubva kuna mukoma Ruramai vari kuti toti murume anga ane mudzimai kuzimbabwe obva varambana asi ane vana oenda kusouth africa onosvikoroora ikoko oita zveimwe muri iye murume obva ashaya vana vake vakasara kuZimbabwe vari entitled here kuistate yake yezvaakaita ari kuSouth Africa
hongu nekuti pfuma mutemo wepfuma uyu wenhaka unogovera zvinhu ndingati zvese nekutumukwende twese twemunhu tungavi kuri kupi kana kupi tinozongokanganisira chete chingaite kuti zvisaitike izvo ndechekuti pamwe panenge zvisingazivikanwi kuti kune zvirikoko ndozingazongosakisa chete kana zvorega kutaura nezvazvo asi mutemo unobata kwese ndosaka ndipazhinji panonyorwa unongonyatsotaura kuti inini nhingi ndoda kuti kana ndikafa ndozoti zvinhu zvangu zvese kwazviri kwese chero kwazviri zvinonzi panosishandiswa pachirungu izwi rekuti mashure ekuti wherever situate kuti kwese kwazvingange zviri ndoda kuti ndizvifambe zvizogoverwa nenzira yakadai saka muchidimbu hongu zvekusouth africa izvozvo zvirimo munhaka iyoyi asi zvinofanira kunge zvichiiswa mudare kuti zvizivikane
varuramai hamenoti manzwisisa here ipapapa
ndanga kuna vati zvicherevanhuvaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hey, Mombo, but I'm Makadaro, Honorable Majome PJ. I think we have our other guests ready.
Yeah. Uhlelo to lamhlanje sinqose unkosazana Siletemba Mate. Yena ke usebenzela inhlanganiso elwela emela ilungelo labesifazane eyakobulawayo ethiwa Women in Leadership and Development. Xa ngingaphambanisi, siyakwamukela Siletemba. Hello.
Hello.
Yeah.
Yeah, bonga, PJ.
Yeah. Sike sakhuluma ngalolu daba kule iviki edluleyo, udaba lwelifa, ukuthi vele umbani indlalifa, nxa kuyukuthi umfelokazi esesele esethathelwa impahla yonke, ingaba yindlu, ingaba liplazi, ingaba imota, ibhuku lebhanga, uzabona izihlobo zonke sezibuya zizothathela umfelokazi konke lokho, engxenye abantwana basesebancane khona lapho. Abanye besithi umfelokazi lo usuka ayekudla amandla omne wethu lo mathandana wakhe esingamaziyo. Lina-ke njengenhlanganiso zabesifazana libacebisani abesifazana xa sebehlelwe yilolu do?
Nxa sebehlelwe yilelo dubo, omama thina sasivame ukuthi sibacebise ukuthi umthetho osukhona kulezi nsuku uvikela umuntu oyabe ekhangelelwe ukuthi nguye obethathene lalowo osethe wafa, osethe wabhubha. So nxa kuwukuthi umama usetshiywe ngumkakhe, umthetho uyamvikela umama, umenza abe nguye obathi ngesikhiwa ngu-executor we-estate yomufi. So sabe simcebisa ukuthi ahambe ema-court ayebhalisa i-estate yomufi, yena uyabe sokunguye u-executor, njalo bazayo bazemncedisa ukuthi alwele lelo lifa lakhe, lokuthi njalo alwele ilifa lelo alisebenzise ukugcina nxa mhlawumbe kulabantwana, yena nguye oyabe esiba yi-beneficiary yalelo lifa. Akuvunyi, siyabacebisa njalo mama ukuthi akuvunyelwa vele ukuthi umuntu osuka phandle abuye ezothathela, azomthathela kumbe azolawula ukuthi lifa lomufi lichithwa njani. Nxa umuntu esethe watshiya omunye, kumbe ngumama otshiye ubaba, kumbe ngubaba osetshiwe ngumama, i-executor yalelo lifa ngulowo osesele ngomthetho. So siyabe sizama kakhulu ukuthi omama sibabonise ukuthi umthetho usekela bona, whether kulo mchado kumbe umchado awukho, umchado kanti kule customary marriage lalo umchado owe-court, wonke umchado yena leyo iyahlonishwa ngomthetho waseZimbabwe. Njalo mama sebe sibacebisa ukuthi bengaze bavuma kumbe bengaze bavuma ukwethuselwa ngabantu sebezobathathela ilifa ababebelitshiyelwe ngomkabo.
Yeah. Kusuka kwezinye izikhathi kube lo dubo lokuthi engxenye umama lo waye ubendile bayekela kutshata, babe sebeyalana le ndoda le, abesesiya umngaki abesesi achiye indlu labantwana akuchiyele indlu labantwana kodwa ke abesesiya chata umchato wecourt lo munye owesifazana abe labantwana kuthi ke owesifazana lo lapha afele khona abesesiza ke azothathela umama umthetho umvikela okungakanani abesesizothathela umama lo ongajadanga indlu abesesithi indlu le ngiyami ngoba ngiyomngane selike ladibana laludubolo nje
mina angikaze ngiqondane lalo loludubolo njalo kodwa nxa ngikhangelisisa ngiyabe sembona yani lo umama oyabe phethe umthado nguye oyabe seku-advantage ningazi ukuthi abomthetho bona babe bekubona njani khona lapho mina hayi anilalwazi
oluthiwothisiluqhubekize lumbuzo kunkosikazi Jesse Majomi. Marvelous, I was just saying to Sletemba, she works for the for a women's rights organization mm-hmm. called Women in Leadership and Development. So I was saying there is a situation whereby this woman from a first marriage a traditional marriage, she doesn't have a marriage certificate.
Mm-hmm.
She happens to separate from the baby from her husband, a traditional husband. She doesn't have a marriage certificate.
Mm-hmm.
But then the husband goes on to marry another wife and has children and has a registered marriage.
Mm-hmm.
Then he dies. In the event that he dies, and then the second wife goes on to the first wife and says, I need the house because it's still under my husband's name. So it's my house. What happens in such a situation, Mrs. Majomi?
Hello, Honorable. I don't know if you're still on the line.
Yeah, you called me by a title that is not mine. I'm not Mrs. Majomi.
Miss Majomi.
But I'll proceed to answer your question all the same.
Okay. My apologies.
Okay. Do you want me to answer in English or in Shona or in Ndebele?
Oh, you can speak Ndebele. You can go ahead. If you can speak Ndebele, go ahead and then also say it in Shona.
So you put on moving a little slip chamber, so you can get it too. But anyway, let me answer in English.
Okay.
You know, the law does provide for it. The law anticipates that particular problem because it was very prevalent.
Mm-hmm.
It does provide that where a man does what you have described,
mm-hmm.
That he has a union that is still in place. It's not dissolved, and it's the family is more or less still there.
Mm-hmm.
If he marries a second a person and then registers a marriage, mm-hmm. the rights of the first wife, if I can call her that, are recognized because, you know, she has vested rights. So there is a method of, you know, of ensuring that the person with the advantage of a marriage doesn't just take over and run riot over the other established issues. So the law does provide for that.
Mm-hmm. Mm. Mubvunzo wangu ari kuti pane vaviri.
Ya, tichimbopindirai neshona zvanga zvabvunzwa naPJ.
Mutemo uno wakagaririra nyaya dzakadaro nekuti idambudziko rinosanganikwa chaizvo. Saka mutemo wakagadzira unochengetedza kodzero dzengati mukadzi anenge aroorwa achitogara aine musha wake iwoyo. Asi murume uzosanganawo nemwe mukadzi vobva vandonyoresa muchato.
Mm-hmm.
Kana murume iye akafa, mutemo uno haukanganwi mukadzi iye anga aripo, nekuti kana zvisina kuparara atoripo, ndikati ngapati pamusha.
Mm-hmm.
Mutemo une munzira yaunoita wekuti uyu anga aripo agere asazokuturwa asara asina kana zvainazvo ne iye. Asi zvakatakangana kuti vana vana vanotorwa vana vanogara vari pachinhano chiri nani pane ndingati mudzimai wemushakabvu. Asi mutemo uno unogadzirisa izvozvo.
Mhm. Tinotenda mumbobata makadaro timbokwazisa vatinavo pa live stream yedu. Tinokwazisa Victor Chisho ari kuti tipeiwo namba dzenyu. Namba dzedu dzekuno mustudio dzinoti idzo +1 202 619 2077. Asi kana muchikwanisa munogona kunyora namba dzenyu ipo pano pa live feed isu tokufonerai. Tina Buju B Brian ari kuti you know you can display the number on the screen, right? So thank you, Buju. We'll do that next time so that, you know, people can literally just pick our number directly from the screen. But I can also see Tisha Tonga Nzekete. Thank you for joining us. Uyezve tine vamwe vakanga vakanyorera pa Facebook page yedu yeVOA, Shona, Sisi Kathy Maz, vatipa nhare dzavo, tambudzai mubingi, atipazve nhare dzake kuti timfonere. John Mavima, tinokutendai, matipa nhare dzenyu kuti tifone. Joe Chinamo, matipa nhare dzenyu, tirikuedza kufona. Catholicali, tirikuedza kufona. Privilege Magwada, tichaedza zvekufona. Tirikufara nekuti tawana nhare dzakawanda chaizvo nhasi, asi kungotiwo nhare dzacho dziri kuti netsei. Maudi Mupfurirwa, tirikuedza kufona. Tendai Majoni, tichaedza zvekufona. Oscar Chirazi, tichaedza kufona. Tapiwa Mbingi, tichafona. Clifford Matai Matija na Siro Mangwana. Sister PJ, mnenge mne mangwe ma Facebook page, ningikiri ma message munogona kuverenga zvenyu. Tichaedza kufonera vanhu vedu.
Ehe, pana Primrose Mazwi, yenaye uti as the surviving spouse, I have all the authority to take the state. And then unqobile Ncube uti yena umfelokazi lo usuke adle amandla omne wethu lo mathandana wakhe lo esingamaziyo. Kube lo best piri yenake uti ye usisi wami wathathela waphuma engelala lutho, sidlula njani lapho ukuze alithole lelifa indoda seyafa wathathelwa ngabantwana bendoda abafica sebekhulile, sidlula njani bomama? Umbuzo lo umuvunzo uyu wayiswa na best piri ari kuti ye hanzvadzi yake vakatorerwa zvinhu zvese nevana vakawana vakura vakanga varipo vamai vakanga varipo kudhara. Saka paakazopa vakazoshaya murume wavo vakabva vatorerwa vana zvinhu zvese nevana vakura ava vane kodzero. Saka hanzi tinozvigadzirisa sei kuti hanzvadzi yavo iyi iwanewo kodzero dzake.
Ngatifunzei Honorable Majome.
Muri
kunzwa izvi zvabvawo kudivi remurume ari kutaura saPJ ataura nyaya yabvunzwa. PJ munogona kuva pamvunzo kuti vanyatsonzwisisa.
Hanzvadzi yemukadzi anonzi best pira ari kuti iye hanzvadzi yake yakaroorwa nemurume ati kure. Saka vana vemurume uyu vanga vakura zvekuti pamwe vakaenzana naye. Saka achizobva ashaya ndobva asiya aine vana. But vana ava vakura vekune imwe imba vakawana varipo ndobva vavatora zvese vachiti izvinhu zvababa wedu kana kuti inhumbi dzababa wedu. Vakabva vasiya hanzvadzi yake isina kana chinhu. Saka ari kuti tomubatsira sei hanzvadzi yedu kuti aitewo recoup some of the things that she lost to the children.
Honorable Motipindura ipapapo. Hello, Honorable Majome.
Pana handiri unonyatsoratidza chaizvo kukosha kwezvatambotaura pekutanga. Zvamubvunzo wamabvunzo kuti vanhu vanongachengetedzeke sei, vangaite sei, vangabetserikana sei nemutemo. Vandatsanangura nichiti kuti mutemo wenhaka nokuti uripo unoshanda zvakanaka chaizvo. Asi kuti vanhu vabetserwe navo vanofanira kushandisa, vanofanira kuenda kunomangara. Kana chakabva akafa ngapanyoreswe estate. Matambudziko aya esaya anoitika neizvozvo zvokungoregera zvakadaro zvokusandomangara kuya kwamaster kuti master vati master ninge akanga aripoyo afa kuti zvinhu zvichitevedzere. Saka ndinonyatsofunga kuti izvi zvaitika nekuti hapana havana kundoregista estate iyoyo. Saka zvavasina ngavamhanyi kwamaster vanoregista estate iyoyo kwamaster of the high court. Kana vari mudhorobha risina high court, nekuti high court zvinezvi yatitekesherei, yanga iri Harare nemulawayo chete yakumasvingo,
nekwamutare ndofunga pamwe ichavhurwa kuti imwe zvakare asi kumamasa vehigh court kunzvimbo kusina high court yacho pache zvayo kumamagistrates court vana assistant master vakaende vanonyoresa ndinongovashuvira kuti dai pamwe nguva pasina nguva yakareba sitereki handizivi hangu kuti izvi zvaane nguva yakadii zvaitika zvakaitika izvi asi ndinoviva kuti zvakaitika manje ngavamhanye vanomhanya chero hazvo zvakaitika kare ngavaende vaende vandonyoresa nekuti vanhu havakwanisi kungobvuta zvinhu zvasi zvandambotaura imhosva kutora zvinhu zvemufi master vasina kubvumira kuparadzwa kwazvo pamutemo paradzwa kuchiitwa naexecutor executor ndeyega anokwanisa kudaro saka vakaregera chokwadi zvataurwa zvaitika kune hanzvadzi yamukoma wabvunza ndozvinoitika chokwadi mhanya ngavaende vakwamasa kuenda kwamasa kunomhanara estate ndiko kuzvidzivirira ndokunodzivirira moto iwoyo kana watanga ngavaende kwamasta zvinogona kudzimura moto iwoyo.
Aiwa, mumbobata makadaro. PJ, we heard there from Honorable Majome, who is actually advising people like she did earlier on that you need to go to the master of the High Court. It's imperative as soon as somebody dies to report the case so that your case can be heard. But we have a caller. Ndisikuzwa kana kuti sisi dari makadi yenyu. Ehe, ameno muri kunzwa irimo mudariro tipewo pfungwa dzenyu.
Haindaitoriwo nedambudziko randangoti gagaga ndosiya ipapapo.
Taurai henyu, nhasi maita rombo rakanaka. Muna honorable varipo ava mudare mukuru chaizvo uyezve ari gweta, vanogona kunzwa pamwe kana vachibatsira vobva kubatsirai. Taurai henyu.
Regai ndange ichiti inini mama vangu handiti vakazosiyana nababa vangu padii. Pavakasiyana nababa vangu vapa vakatorerwa murume nasisi vaivashandira.
Ehe.
Saka vatorerwa murume nasisi vaivashandira mama vangu vakaenda kumusha kwavo.
Ehe.
Asi ndovanga vakamusha vanga vatenga mombe panga patengwa matractor kumusha.
Ehe.
Then zvakazoitika kuti baba vakafa tamboti gare gare. Saka zvinhu hazvina kunge zvagoiwa zvazvisi, takangomira kuti hano tichangoona sevakumatongo zvosvita papaya. Saka tangosiya mainini vaya vari pamusha. Saka mainini vaya manje sazotochindwa kumabasa ivakasara vakutengesa chii. Vatanga kutengesa tractor, vakatengesa trailer, vakatengesa gejo racho vasingatitaurire. Mombe dzanga dziri kuma 35 years, mombe ndofunga dzasara 8. Saka patakazotini ndaroorowo ndosvika kuti ndinovaka pamusha paya paya ndanovataura kuti ndinoda kuzovakawo kupera kwegore. Ndobva ndavana vaputsa dzimba dzakavakwa namai vangu. Vatora tunga madoo achoni nemadoo frame nemarati. Vakangoshifta kubva papa nedzimba kungoenda panext pachoni. Topa vakanovakira ipapo. Saka handizivi kuti asiwo vakazonoita mumuchato wamakambotaura last time wokuchechi here, kuchechirwo mauya uya.
Ehe. Ndowavanga vanawo.
Ndowavakazoita namainini ava vacho vavakatora.
Ehe.
Saka mama ava famba chaipo toda kuti vakawo pamusha but havatodi kuti tivake pamusha ipapo. Mombe vanoita kungotengesa vasina kutitaurira, havana chavanotaura kungoita zvavanoda.
Batai makadaro. Honorable Majome, muri kuinzwa yapinda mudariro iyi. Kumamisha nyaya dzakadai dzakawanda zvekuti vamwe vangatobatsirika nemukakwanisa kuvapindurwo kuti nyaya yavataura iyi pamusoro pababa wavo nemudzimai wavakazorora mai vavo vabva pamusha apa.
Ini ndinoti ndinzwe kune mukoma vavo kuti amai vavo vachiri vapenyu here.
Mukoma, taurai henyu naonare.
Mai vangu vachiri vapenyu.
Okay. Saka iyi nyaya haina kumbosiyana neyambotaurwa namukoma wekutanga, handiti kuti paitika zvinhu mutemo haubvumidzi izvozvo. Saka kuzvigadzirisa kundomhanara kwamasa zvakare, kundomhanara chi isteti iyoyo inyoreswe. Nokuti pakadai ndinoti handirambonza mukoma vachitaura kuti mudzimai uyu akabva andonyoresa isteti ndobva adistributa ndobva apedza. Handina kuzvinzwa, saka ndiri kungofungira kuti zvimwe chete izvozvo zvokuti vanhu vari kungoregera zvinhu zvichingoparara vachingoita madiro ajojina nenhaka yemufi zvisingabvumidzi. Saka ngavaende mukoma ngavaende vanomhanara kuna master of the high court. Nekuti chi sezvava papunzwa dzimba patorwa zvakati zvakati pane zvatoparara ipapapo. Asi mutongoedza kudyoreredzerawo zvinhu zvacho zvasara. Ndosaka zvakakosha kuti ngazviitwe ipapo chiripo ripo ichocho nguva isati yafamba, nekuti kufamba menguva
munoteuka zvimwe zvisingazokwanisi kudyoreredzwa. Saka endai munomhan'ara, zvinoswatanudzika. Nokuti zvakanakira mutemo mofungeka unoswatanudza zvanga zvakabhenda bhenda, zvinoswatanudzwa zvese zvonyatsomira zvakanaka. Izvo zvinogadzirika zvakadai. Asi kana musina kuenda kunomhan'ara kwamaso of the High Court kuti zvichitanga kugadziriswa, hazvifambi zvakanaka. Uyezve pakapendwa executor, muza executor ane masimba zvakare kuti kana pane zvinhu zvinenge zvaparadzwa, panenge paanenge akugova, ngatiti pane aita hombimbi ndoga afanozvitora zvinhu ari ega, achidya pfuma yeega, iye anenge aine chikamu chakewo samai vava vasara vane chavo. Asi zvazvinoita pakuzogovewa, kana zvauzonyatsogova, panozokamurwawo zvimwe, handiti vanozopiwa, vanenge vatova nechikwereti pamwe kune vamwe vacho. Chikwereti cheisi chavanofanira kuzorepa kuti vamwe vacho vazozvipiwa, pamwe vanogona kutozonyimwa nekuti zvasara zvopiwawo varipo. Kana zvichikwanisa kuti varipe, zvinoitika zvakadai izvozvo. Asi nguva haidi kudi, haiirwa ichingoreba, nekuti zvinobva zvazonetsa kuzvidzoreredzana nekuzotsvaga zvinhu nekuripana. Zvirinani kuzviparadza zvitakadaro vanhu mushayerwa vosheyerwa zvichiripo. Asi zvinogadzirika hazvo.
Aiwa, tinotenda meno mukoma kuti manyatsonzwisisa here ipapapo.
Ivo tinovabata kupi vavo?
Honorable Hans, vanokubatai kupi?
Inini ndinowanikwa muHarare, ndinowanikwa muHarare mumuna kwaminkuma Avenue. Handizivi kuti zvinobvumidzwa here kuti nditaure kero yangu, asi pamwe chii ndogona kuzotaura navo kana aiine manhamba.
Aiwa, tinogona kuzokupai nhamba dzavo, uyezve tichaisa kana pamafacebook ipapapa tichanyora madetails enyu, nekuti pane vamwe vakateererawo pamwe, nekuti nhare nhasi dziri kunetsa asi mivhunzo yakawanda, uyezve vatiti varidzire nhare vakawanda. Saka tichangoisa nhamba dzenyu pafacebook, pavoa shona nemamwe mafacebook page edu atinawo kuti vamwe vabatsirikane.
And zvekare uchatondera svondo rapfuura Abigail Matsvai akataura zvekare kuti chi vanogona kubatsira veZimbabwe, Zimbabwe Women's Lawyers Association, akatiwo vakasununguka sesangano kuti vange vachirwira madzimai. Saka mai venyu mukoma vanogonisa kuenda zvekare kuZimbabwe Women Lawyers Association. Namba dzavo tichaisa zvekare paFacebook.
Tiri kunzwa kuti tine mumwe muteereri vari kuSouth Africa. Hello? Hello?
Hello?
Taurai yenyu munoitwani, uyezve taurai nhuna yenyu.
Makadiko.
Aiwa, tiri wadi.
Taitwa Carlston.
Taurai yenyu mapinda muchirongwa.
Mamuchitora panyaya yebarika.
Nhasi tanga tiri kutaura nyaya yenhaka, kuti zviri kufamba sei nyanya madzimai vamwe vari kutorerwa zvinhu kana varume vachinge vashaya kuti vazive kodzero dzavo. Handisi kuziva, ndiri kunzwa mwana umo, mama varipo here?
Varipo.
Itai mama vambouya kati mbonzwawo izwi remudzimai.
Uyai mambouya.
Hello.
Hallo, makadiko mama?
Tiripo makadii.
Aiwa, tiri wadi, tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chemadzimai. Nhasi hatiri kukurukura, tine gweta guru, uyezve vari mudare Honorable Jesse Majomi, vari kungodzidzisawo madzimai kuti vazive kodzero dzavo panyaya dzekuti kana uchinge wapinda muchitsa unotora yatingati emerit certificate ipi, uyezve kuti kana zvichinge zvazoitika kuti mumwe wako ashayika, zvii zvaunofanira kunge uchiita kuitira kuti usazotorerwe yatingati pfuma. Nekuti tiri kunzwa kuti vamwe machirikadzi vari kutarisana nedambudziko irora. Meno, kana pane zvamungadawo kuvhunza kana kungonzwawo.
Izvi zvichifambiswa sei pamacertificate ame muchitaura, handizvo zvatingada kuziva.
Ima hamina kuti makachata here, uyezve munoziva here kuti makatora certificate ripi?
Hatisati tachata.
Saka ndimi vakatonaka, regai tiunze Honorable. Honorable Majome.
Ndiripo.
Tiri kuona pana mama vari panapapa, vana baba vavo vari kugara navo asi vari kuti havasati vachata. Mombo vatsanangurirawo kuti kune michato ipi yakasiyana siyana sei kuti vapinde vachiziva.
Handiti, okay. Asi, vanenge vatofanova vatopinda munonzi kuwanano vasina kuita muchato asi zvisinei ndafara kuti vabvunza nyaya iyoyo. Kune muchato miiri muZimbabwe. Pane muchato unonzi civil marriage. Waimbonzi chapter 37 kudhara. Izvinezvi vakunzi chapter 5:1:1. Pane muchato iwoyo unobvumidza murume mumwe chete nemukadzi mumwe chete. Uno handiti ndo zvaunobvumira muchato iwo chete hazvibvumidzwi vamwe apa, hamubvumidzwi kuwanda mumba imomo. Kozoti muchato ende muchapta kozoti muchato unonzi chi customary marriage. Handiti muchato iwoyu unobvumidza kuti murume aite barika. Handiti saka ndokusiyana kwakaita michato iyoyi. Ende kuti ive muchato kunyoresa. Handiti saka michato yese ika inonyoreswa na marriage officer, magistrate ese ma marriage officer. Ma magistrate anogona kunyoresa customary marriage inobvumidza barika. Mamwe anokwanisa kunyoresa futi chi we civil marriage unodi usingabvumidzi barika. Pane musiyano manje panyaya dzenhaka ndamenzi kuti ngatibvumidzere kuti ndingoti bate
panyaya. Ingoti batai batai vanyatsonzwisisa nekuti vapindawo muchirongwa zvakatonaka kuti vabva vaziva nhasi.
Handicheka ihe. Saka kumichato iyi nhaka mitemo wenhaka unosiyana maerana nekuti wachata muchato upi. Handiti kana pasina will. Asi kana pakanyorwa will zvinogona zvauri kuda iwewe unogona kunyora will uri mumuchato wechi wecustomary marriage wechapter 507 waimbodzi chapter 238 unogona kunyora will zvakare sazvinongofanana. Asi kana pasina kunyorwa will apa zvinoitika zvakasiyana. Uyu muchato wecivil marriage uyu wainzi chapter 37:5:1:1 unobvumidza mukadzi mumwe chete muri mumwe chete unotaura kuti kana pafiwa handiti zvinosara zvichiitika hazvina basa kuti mukadzi afirwa kana murume afirwa. Asara wacheye ndiye anowana ndingati zvizhinji muestate iyo anosheyana nevana. Panoitwa anonzi machild shares. Handiti machild shares kana child share yakakura kupfuura vanotanga vacheka zvione zvakaenza kana yakakura kupfuura ndingati kana value yemba kana mudzimai kana murume anotora imba. Asi ndo zvinotaurwa izvozvo. Kucustomary marriage uku panoitwa inonzi distribution plan uyezve inoenderana nekuti pane vakadzi vangani. Kana paine barika pane formula iripo inoita kuti mukadzi mukuru wekutanga vahosi vawane zvakati kurei. Vakadzi vatera vakazozorwa mashura vanozokamurana pane zvikamu chikamu chasiyiwa vahosi vatora ichocho nechevana vowanawo chavo. Saka ndingangoti ndo musiyano wakaitwa. Asi zviri kuitika asi zvakakosha kuti vanhu vazive kuti mutemo wemuZimbabwe unoti kana usina chitupa chinonzi marriage certificate mumaziso emutemo haisi marriage. Zvinhu zvakaoma chaizvo asi ndicho chokwadi pamutemo. Marriage kunyoresa chipepa ichocho. Kana usina chitupa chitambi chewanano ichocho chinopiwa nehurumende chinogona kupiwa kana ku asi handiti uyauya wemukadzi mumwe chete murume mumwe chete unogona kuchatwa mumachechi zvakare. Pane mamarriage officer anoapointwa ari mumakereke akasiyana-siyana. Vanogona kuchatisa iwoyo zvakare zvisine mamagistrate handiti. Saka kana usina chitupa ichocho chehurumende nekuti pane vamwe vaimbopiwa kare ndingati masakaramende ini ndinopinda Roma. Saka paimbova nedambudziko kare rekuti zvaitika handiti zvisei zvaitika kudaro. Pane vanhu vaienda kuchechi kuRoma semuenzaniso voita muchato pachitendero. Vopiwa chi? Vopiwa certificate. Asi yainge ingori sakaramende pasina kuzonyatsonyorwa chi marriage certificate yegovernment. Votogara makore vachiita kachatende vanenge vane chipepa asi zvozoona kuti pati chipepa ichika ichi hongochi ipepa chekuchechi asi somaziso emutemo yenyika hachisi. Saka zvinhu zvinoda kuti zvingongwarirwe mazuva ano zvinenge zvazvishoma. Asi pakuti varipo vanogona kunge varipo vana mai vakachata kare nenzira iyoyi zvakanaka kuti ungozoti muchato wako ndiwo here chaiyo kana kuti Saka zvinoda kungozikanwa izvozvo kusiyana kwazvo ikukuku.
Aiwa, tinotenda honorable.
Asi ngatinyoresei muchato. So ndichiri papo ndoda kungoyambira kuti ndozvo kuti zvinonzi varume vanoramba kunyoresa muchato, asi ngatikurudzireiwo kuti vanhukadzi vaizvi vakadzi vane simbawo chaizvo pamune muchidanana danana static paper. Zvakanakawo kuedza kukurudzira kuti zviitike. Uyezve vana vabereki vane vana vari kuroorwa, kutaura kuna ana baba nana mai. Kana vakadzi kana mine muzukuru kana aruda kuroorwa, ngatichiregerei zviyazvo zvekuti tinoti kune mukwasha auya kuzodzidza tomuti haa iwe hatikupi muchato kusvikira wazodai. Aiwa, ngatitomubvunza ngatichizvipidigurei, takufanira kuzvichinja tochiti chii, totoona kuti anyoresa muchato iwoyo. Handiti totomuti muri kunyoresa rini muchato, ndokuti tichengetedze chi ramangwana revana vedu.
Aiwa, pakanaka honorable, tinotenda. Uyezve tinofunga kuti vadzidza vanga vatifonera PJ.
Mbembuze imbuzo embili kulo umama ababili abantu bakhe kumama lo owakuqala. Unkosazana Majome upendulile lapha wathi yena wonke umama lo mntwana ikakhulu abantwana balelungelo kulifa leli elikababo elichiyiweyo. Yikho ke lo oselomtshado obhalisiweyo ulelungelo lakhe, lalo ongela mtshado ulelungelo lakhe labantu bakhe. Kozoba lomunye obuzileyo osithinte ngocingo wabuza ukuthi mina ke umuzi wethu wachiwa ngumama walana lobaba, ubaba wazothatha omunye umama wazala la yabantwana, wafika wahlala emzini khona lapho owakhiwe ngumama wakhe. Yikho ke usechitha ke impahla zonke lezi, sethengisa amathalakitha, wathengisa lokhu lalokhuya. Wathe wabuza wathi kwakwenziweni ke lapho, ngoba vele thina sesifuna ukuyavuselela umuzi wethu, umuzi kamama. UMajome uthenana kabahambi emthethweni, bakahamba kabahambi ku-High Court, kabahambi njalo kumagqwetha lawo. Ngamcebisa lami ukuthi yena nangagcizelela ngathi mina kahambe kwabeZimbabwe Women Lawyers Association, balakho ukubancedisa njalo la kuhlanganiso yabo uNkosazana Sletemba Mate layo iyancedisa ngale ngakobulawayo. Kozokuba lo mbuzo esithunyelwe kuFacebook umnumzana Best P Piri, yena ke ubekhala ngodade wabo, yena ke owathathelwa impahla yonke ngabantwana bomufi abafica bevele bekhona abavele sebekhulile. Ludubo lolo oluvame ukukhangelana labaningi. UMajome wabaphendula njalo wathi enana akungasenani ukuthi ubaba sowatshona kudala, hamba nini emthethweni lilakho ukuthi enana na usisi lo udadewenu athole uncedo kwabomthetho ku-High Court kumbe njalo enhlanganisweni zamagqwetha alwela ilungelo labesifazane. Ikho ke ngithi ngibisele njalo indaba le ekaBest Piri engxenye selikela hlangana layo labancedisa abesifazana abayehlelwa ludubo olunje. Nkosazana Mathe, lokhu khona ecingweni na? Hello.
Ubungani ya breaker, ambuzo wakho angiwuthwela ngakahle wonke.
Ye, umnumzana Best Piri ubethena yena ulodade wabo obhekane lodubo lokuthi wafika wendela kubaba owayengani sekhulile. Yikho ke abantu bakhe kukhanya ngani bayalingana laye, bathi ngokutshona komkakhe bahle bamthathela konke bamchiya labantwana bengasela lutho. So yena ke uPiri uthi yena simncedise njani udade wethu ukuze athole laye imfanelo yakhe ngokufa komkakhe.
Okay, ukobulawayo kumbe ungaphi?
Akasacacanga ukuthi ungaphi, kodwa ngaba enganyaka esemhlubulweni wasemandebeleni.
Okay, bengisithi engahamba ebhalisa e-register i-estate ngo-High Court ngale yena anyithi ubechadile nalowo babo besekhulile. So i process yokuchitha kwalelo lifa iyafana nxa ibechadile nalowo baba ngoba yena nguye u executor we property leyo njoba kunguye obese ngumama obesethethwe ngoba lo abantwana labo ngabantu loba belingana laye kuyabe sokuthi ngemthetho ngabantu bakhe yena nguye ozaba ngu executor walelo lifa njalo bese ku ilifa lelo bese lishewa ngendlela ebikhulunywa ngu-Honorable Majome laphana ukuthi umama nguye i-immediate executor ozaphiwa ishare yakhe yelifa then abantwana labo bese bephiwa okwabo ngendlela eqondileyo indlela esemthethweni. Lokhu abakwenza udadewabo asiyo nto eqondileyo kakhulu so yinto angahamba e-court ayeyilungisisa khona.
Ikanti ke engxenye kabhalanga lapho ukuthi yena nabe belomtshato obhalisiweyo nxa engelamtshato obhalisiweyo ulalo na ilungelo lokuthi ayephikisa ukuthi athole la imfanelo.
Ekuchaziseni kuka-Honorable Majome bengizwe ngani uthe umtshato lanxa obungabhaliswanga uyabe nxa sihlalile lo muntu isikhathi soneso njengomama lobaba njengomuntu lomkakhe kuyabe sokukhonsidwa ukuthi ngumtshato njalo uyabe lelifa layo kuyabe kumele alithole khona lapho. Angithi kulabafakazi abantu abayabe besazi ukuthi umuntu lowo besehleli lalowo okwesikhathi esithile so ngabantu abangamncedisa labo laba abangamfakazela bamsize ukuthi athole laye elakhe ilifa khona lapho.
Yeah. Hayi. Yazi. Ngilethemba lokuba. Yeah. Usaqhubeka?
Yeah. Hayi.
Okay.
Maybe PJ, let's just also take in some views from some of the people that are live streaming on us right now. We have Brighton Matsika. He gave us his number. We've been trying to call. Sorry, Brighton, but the phones are not really working well today. Emmanuel Protune Zinongwi says, I'm from Beatrice and I'm Emmanuel. I'm following your program. Thank you. Douglas Gondo saying, good program. Thank you there, Douglas. And Audrey Van Niekerk Roberts saying she's listening to us from California and we're very loud and clear. And we have Laureen Magdalene who's also watching with us. So thank you very much to all those that were live streaming with us. And if we may just have Honorable Majome just to wrap up, because you were saying some of the most important things that, you know, my takeaway is register your marriage. Yes. Make sure, can you just maybe sum that up in Shona?
Okay. Ndikuti zvakakosha kuti vanhu vadi vanyorese muchato nekuti ndandambotaura mumaziso emutemo kana pasina kunyoreswa chitambi chehurumende hautorwi marriage pamutemo. Asi pane zvakakosha zvandisina kuzopedza kutaura. Asi panoti inonzi haisi marriage, inonzi customary law union. Asi panhaka apa hapo ndo imwe nzvidzo dzimwe nzvimbo dzekuti kana pasina kudi pasina hapo kuitwa izvozvo vanokwanisa kuwanawo zvinhu handiti panhaka panogoverwa nhaka inokwanisa mitemo yenhaka inoapply ndokunge pasina
nhare dzavo dzinenge dzabva dzadonha apa PJ uyezve nguva yedu dzinenge dzadyanana ameno kana une last word yauri kuda tinenge tasara ne1 minute
siletemba loku kona
kona ma
yenkutazo bani ongayipha kwabesifazana ababe behlelwe luhlupho olunje.
Omama yabancebisa ukuthi bangahlalele evalweni isikhathi sonke ngoba umthetho ukhona, umthetho ngokuvikela amalungelo ethu sonke. Akula muntu oyabe lelungelo eliphezulu ukudlule lomunye. So nxa esethe wayehlelwa luhlupho olunjalo, kumele abe kwazi ukuthi umthetho ukhona njalo umthetho ozamvikela. Kodwa kumele labo bahlale besazi ukuthi imtshado iyabhaliswa, kuqondanga ukuthi uhlale lomuntu nje ungalamtshado njalo kungacaci ukuthi lihleli njani. Ngoba nxa lakho siwehlelwe luhlupho olunjalo, abanye basuke baqilwe, then iprocess yokuya e-court layo iyathatha isikhathi eside kakhulu and ayikho mnandi. Kuhle nje ukuthi izinto zihlale zihleleke ngendlela eqondileyo.
Thank you very much there. I would like to thank all our valuable guests tonight, Honorable Jesse Majome, and we've just had PJ from
Nkosazana Siletemba Mate.
And, you know, all our valued contributors and those also that were live streaming with us, thank you so much. And we'll continue to post some of the information that may be valuable to those that are going through what we're discussing today. I'm Marvelous Mplanganya Huye in Washington saying have a very good night.
Mina Praxedis Jeremiah sithi asibeke ithuba elifanayo ngeviki elizayo. Kodwa linanzelele bomama ukuthi kumele kube le wili. Nxa lisaphila lisathandana laphana, kumele utshele omunye wakho ukuthi ngachiye iwili. Asibeke ithuba elifanayo ngeviki elizayo.